People's Rainbow Coalition kana kuti PRC inoti mauto ari pamujandigere pamwe nemauto achiti pabasa ari kuvhiringidza misangano yavo yekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo. Inoti mauto aya arutyidzira vatsigiri vayo achiti achavarova kana vakasavhotera ZANU-PF musarudzo. Mutauriri weNational People's Party inova nhengo yePRC vaJefferson Chitando vanoti mauto ari kutadzisa vatsigiri vavo kuuya kumisangano yavo vachivatyidzira nemhirizhonga seyakaitika muna 2008.
Chiri kuitika ndechokuti icho retired Colonel Philip Toperesu na retired Major Marongwe vanogara mudunhu remumasvingo South muward 26 nomuward 27 vanoita kuti kana isu taita misangano yedu vanouya ipapo vochikidzira vanhu. Vanhu vanovaziva asi vanenge apa vanenge vachifamba navamwe vanotaurwa kunzi ava vachiri kutosevha mu ami dzokutaura kwatiri kuita iko zvino. Saka vanhu ava vanotorwa vachiita paside vondoudza vanhu kuti aiwa munoziva zvakamboitika 2008 zvakaitika 2008 kana mukavhotera opposition imi muchazviona zvatichaita. Saka izvi zvinopa kuti vanhu vedu vave nokutya nokuvhunduka uye zvokuti vazhinji vanobva vadzokera kudzimba vachitya.
Vachitando vanoti zvinokashamadza kuti mauto ayo ayo avatipa mazita avo anouya kumisangano yavo vachidaidza vanhu parutivi vachivatyidzira zviri kuita kuti vanhu vabve pamisangano yavo isati yapera vachityira upenyu hwavo. Vachitando vanoti mauto ari kunyepera veruzhinji achiti haasi kupindira mune zvematongerwo enyika kumaruwa asi iwo achiswera achityidzira vanhu.
Aiwa, isusu kutize kuti ichokwadi kana tukunyepa hatichazvizivi asi tinotoziva nechokuti ndozvotiri kuona paground. Ivo ngavauye, ngavabvise masoja ose adzokere mumabharaki, ngavabvise wese achiriko kumusha adzokere kumabharaki. Kana adaro zvokuti iko zvino vanhu vanopuwa malivhu okuti vaende kumusha kunochichizira vabereki, ndozvotiri kuramba zvacho izvozvo.
Studio 7 yanakwanisa kubata mutauriri wemauto Colonel Overson Mugwisi kuti tinzwe kuti sei mauto ari kupindira mune zvematongerwo enyika. VaMugwisi vakaudza vatori venhau kuti mauto havabvumirwe nemutemo kupindira mune zvematongerwo enyika. Vari kukwidza musarudzo yemumiri wemasvingo South vakamirira PRC Valorenzi Mavhaire vaudza Studio 7 parunhare kuti mauto akanganisa musangano wavo panyamande musi wechitatu. Satsigaro weZANU-PF masvingo vaiza chadzimira varamba kuti bato ravo riri kushandisa mauto kutyidzira vanhu kuti rikunde musarudzo, asi PRC inoti yakabhangara nyaya yekumapurisa yekumuchakata police station uye kune vari kuongorora sarudza vakabva kune dzimwe nyika. Asi mutauri wemapurisa masvingo amai Charity Mazula varamba kutaura nezvenyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Gandri Maramba.